pane munhu wavakange vataura naye kuti vaizouya kuzonditora usiku na 2 o'clock voida neni. Saka munhu uyu paakandizivisa izvozvo ndakabva ndatoudza vanhu vekumba kwangu vanga vaeuini handicharari pano ndatobva ii ndikabva ndatobva. Saka vazosvika na 1:30 a.m. pamba ipapapa vachirova madhoo vachidiwa kuti masid vatopindira mai vangu vasina kupfeka mumba. Vakapinda mumba masisi vangu vasina kupfeka vakavaraunda apo vanhu vese vakavaunganidza panze vachivabvunza kuti ari kupi abva nguvai ane nyaya dzake tikakumubata vakati hatizivi. Vanhu ava vanga vari 4 ane hanzi akara ari motor driver anga akagara pasteering. Vamwe vatatu vavanga vakabata futi mumwe wacho anga ari neAK-47. Saka vanetana vazovatakura vose about 6 members vepafamili vakasiya zvivana chete zvidiki vakavaisa mumotikari yavo vakaenda navo vadhiraivha for about 2 kilometers here hamiri kuti vazofamba sei kuti vazodzoka vakavasiya pamba. Saka ini ndakanga ndataurirwa kuti hava vanhu vada kunditakura kuti vanondiuraya usiku vanhu vasingazive ndosaka ndanga ndabva pamba.
Saka varatidza here magwaro ekuratidza kuti mapurisa kana kuti hapana chavaratidza vanhu?
Hapana chavaratidza vanhu, vangoti isusu tiri CID Harare HQ ndozvahanzi ndozvavataura vati tiri CID Harare HQ. Hapana tamba yavaratidza munhu. Vabvunzwa kuti hora isiko tikavaona kuti tichida kuti vauye kuHarare HQ kwacho vanouya kuzoona ani, vabva varamba kutaura vakati makangouya kuHQ ikoko vanobvunza tinovaona. Saka zvinoratidza kuti chikoronyera chekuda kuuraya vanhu nokuti ndiri independent candidate.
Saka pari zvino muri kupi?
Handingataure hangu pandiri nokuti handizi kuziva urongwa hwavo kuti huri papi. Munhu atovanda asisiri paground kuti ndifambe zvakanaka nokuti handizi kuziva. Ukaona varume vatavo vakadaro vana vachikutsvaka nevaekeforsezen kuita kunge ndiri nedhara kana kuti angirobha zvinhu zvakaoma.